Vateveri vechikwata ichi vari murufaro mushure mekunge Dimbare yarova Blue Chiefs 2-0 muluveve stadium kwapera svondo vabva mukurohwa 1-0 nechicken in. Chanyanyofadza vatsigiri veDynamos ava ndechekuti Blue Chiefs yatambidzwa penalty mutambo wave kupera iyo mubati wavo wepagedhe Timon Mvula abata. Kukunda uku kwasiya Dynamos yapinda mumapoints 10 kubva mumitambo mitanhatu. Dimbare yave pachinhano chechishanu patafura yePSL pasi peManica Diamonds, Chicken Inn, FC Platinum neTriangle. Vaimboita zvekushambadza zita reDimbare padande mutande vapita mutsvairo vanoti kukunda uku kunobatsira zvikuru murayiridzi wavo Tonderai Ndiraya uyo vamwe vanga vave kushedzera kuti asiswe basa.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Asi Dynamos haisi yega murufaro mushure mekunge FC Platinum yarovawo Harare City 1-0 mumandava stadium. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechitatu nemapoints 11 chete, mapoints maviri pasi peManica Diamonds iyo iri kutungamira. Manika Diamonds yaramba iri pamusoro nekutora point kunze kwemusha nekuita mangange 1-1 neyadha muBaobab Stadium. Herentals yatatarika asi ndokuzoita mangange 1-1 zvekare neBlue City muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo Kumbirai Muti Wekuziva anoti haasi kurota zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika zvemwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo mugungano rePSL iri iriko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.